Nhasi tanga chiri chipatapata masvingo. Mapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe neekanzuri yeguta iri achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaEdward Manzanga vati zviri kuitwa nemapurisa aya zvavasiya vari panguva yakaoma.
Mapurisa ari kuti dzibve anotengesera patiri kuraramira nemhuri dzedu, saka hatina kumuka tingakwanisa kuti tiinde, nekuti ndozvinoraramisa mhuri dzedu, ndopanobva school fees dzavana vedu, ndopanobva sadza redu rotinodya, ndopanobva zvose, saka kuti tibve zvakafanira kuti tife.
Anotengesa mapepa nhau vambodzingwawo pavanotengesera vakazodzoswa mushure mekunge vakuru vavo vataura nevakuru vehurumende pamwe chete nevakanzuru. Mumwe vanotengesa mapepa nhau vaNixon Kwirirai vati vakachamadzwa nekudzingwa kwavo mangwanani.
Pasvika mapurisa panapa anga akabatana nekanzuro mapurisa zeta rapi zvikanzi tinongokupai 1 hour chete kuti mutobva pano muclear zvinhu zvenyu zvose manewspaper mubvise panapa, asi tazoinda yedu ikoko kufendera ndokubva tanotaura nevakuru vacho. Tofonera vari kuHarare vakuru vemapepa edu vakati toenda tunoona minister. Kubva tichikura tinoziva kuti manewspaper anowanikwa mustreet, but nhasi ndokotomuka tichinzi tibve mustreet vanhu vemanewspaper. Vanhu vowana kupi news kana kuti information voita access yeinformation sei?
Vanotengesa mumigwagwa yemuHarare vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa. Muzare Bridget Musasa avo vachangobvisa zvidzidzo kuyunivhesiti vati munyika hamuna mabasa, izvo zviri kupa kuti vatengese zvinhu mumigwagwa.
Isu zviri kutotibata-batawo kuti tiri kudzingwa pano, nekuti last Friday ndiri umwewo akagraduata ndikakepewawo zikanzi go and create employment. Saka isusu tiri kucreata employment ndo yatogona kungocreata pari zvino employment yachona. Saka hatizivi kuti kana vakatidzinga panapa tinoicreatira kupi employment yachona. Mabasa achona emayouth hakuna. Vakatiti create employment, tiri kucreata employment nekutengesa panapa. Saka vakatidzinga hatizivi kuti tonocreata imwe kupi employment yavakataura.
Mumwe vanotengesa mumigwagwa muchinhoi vaCaleb Tsomondo vatiwo kanzuri yemuchinhoi haina nzvimbo yekutengesera yakatarwa, nekudaro vacharamba vari mumigwagwa.
Matambudziko aripo ndekuti iyo kanzuro pachaya yagara haina nzvimbo yekuendesa vanhu kwacho kwaida kuendesa vanhu. Inongotaura kuti tokutsvagirai kwekuenda, but havana lendi yacho yekuti vanhu vavanotengesera. Kuseri kwacho kwavanoti kuno kwakatozarisa, mavhenda arungowanda each and every day, mavhenda arungonyuka. Inenge yatove cat and mouse kumaisana chete.
Makanzuru mazhinji anoti anga asina chirongwa ichi, asi kuti ari kuteedzera zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakati makanzuru anofanira kubvisa vose vanotengesera mumigwagwa. Izvi zvinotsigirwa navaGodfrey Kulaone, kanzura weguta remasvingo.
Isu sekanzuro hatina kunge tagara pasi tikaisa chisungo chekuti vanhu vadzingirirwe mumastreets. Asi ndodavira kuti iaction iri kutorwa maererano nezvakataurwa naPresident Mugabe maererano neaya mavhenda ari kuHarare. Tanoona sekuti ndozvavari kungoita muno, but as council hatina kunge tagara pasi tawirirana kuti aiwa ndamodzingirira vanhu.
Vanotengesa mugwagwa vanoti zvakataurwa navamugabe zvinoratidza kuti havana hanya nekushupika kuri kuita vanhu veruzhinji. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vanodarika zvikamu 60 kubva muzana havana mabasa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.